Muzvare kwaShiri vane makore ekuberekwa makumi maviri nemana uye vakaita zvidzidzo zvekugadzira mpatya paChinoi University of Technology. Kunyange hazvo vanoshandira JT Clothing. Kana vachipedza basa Maneru vanenge vogadzira zvipfeko zvekambani yavo vega inonzi Immaculate D. Iyo inogadzira zvipfeko zvemuchato zvevarume. Ko, sei vakasarudza kuita zvipfeko zvevarume chete. Muzvare kwaShiri vanotsanangura.
Ndakasarudza kuita izvi nekuti ndinofarira zvinhu zvakaomarara. Zvinhu zvekuti unofanira kushanda nesimba kusvikira wawana mhinduro kana wawana gohwo mukati mazviri. Uye ndakatarisa kuti zvipfeko zvevarume vanhu vazhinji vanozvitya kushanda nazvo. Saka ndikabva ndati izvozvo zvinotyiwa nevamwe ndezvandinoda kuita.
Pari zvino, Muzvare kwaShiri havasati vawana zvitoro zvingatenga mpatya dzavanogadzira. Asi vanoti vari kuwana mukana kumafashion show wekutengesa mpatya dzavo. Mumakore mashoma anotevera, Muzvare kwaShiri vanoti vanotarisira kuti kambani yavo inenge yakura.
Ndinozviona ndine kambani yangu inoproducer masuti wayo ndichitengesera vamwe mumakambani mashops ndichipinza mumashops uyezve ndinozviona ndichisvika kunano yakaita seWorld Fashion Week ndichitengesa nhumbi dzangu zvekuzoratidza pasi rino rose kuti ndozvandinoita.
Muzvare kwaShiri vanoti vanonyanyofarira mugadziri wezvipfeko zvevanhurume wekuItaly ane mukurumbira pasi rose vaGiorgio Armani. Chii chinonyatsoshamisira nezvipfeko zvinogadzirwa naMuzvare kwaShiri?
Zvatiri kukanganwa tichisiya kana kufushira ndozvandiri kunopfukunyura ndichidzosa mukati mekurarama kwatinoita mazuvano. Zvinova izvo kwatakabva mavambo edu zvatinoti nechirungu the native society. Kwatakabva nemadzitateguru edu mararamiro avaita.
Muzvare kwaShiri vanoti vari kugadzira website yekutengesera zvavanogadzira. Asi pari zvino zvipfeko zvavanogadzira zvinowanikwa pawebsite yeZimbabwe Fashion International. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Ntungamiri Nkomo.